Lilalele kuhlelo vikela abantwana vikela ikusasa. Lumbiko luwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalo hleka Zulu leUNICEF. Isekelwa ngemali ye Child Protection Fund phansi komkankaso we Live Well Zimbabwe campaign. Vikela abantwana vikela ikusasa.
Salibonani moro imakarini zitsarangu ndozi kumbi mshamarari wenyu tadzoka zvakare mune chimwe chirongwa patinenge tichitaura nyaya dzinovaka nyaya dzatinodzidza nyaya dzinovandudza ruzivo kuti ini neweka tite vanhu vari nani tibetserekane and so that our community can grow and our community can become a better community all together. Semu ziviro wenyu handifambi ndega gare gare ndangoti ndikuudzei kuti namhla ngahamba lokuku njalo ngiloliyo hlala yenza each and every time. Namhla ngokunjalo we have our guests from Youth Advocates, Tina Tatenda Songore. Tatenda, how are you?
I'm perfect. What should you say?
I wonder it. Tinofura nekuti matitsika pano tichange tichitaura tichange tichikurukura tichange tichitsvaga ruzivo. Imimi senyanzvi yedu semazvikokota vedu muchange muchitibetsera kuti tione kuti toita sei pane zvinhu zvatoda kudzidza.
Ndichakokota pandokwanisa.
Tinotenda zvekare, tinotenda zvekare. Our episode for today is called Love and Positive Sexual Relationships. Right? Tire ipapo, Gugu, chii chaunonzwisisa? Uunderstandani nga kutsiwa Love and Positive Sexual Relationships?
Mina ngithi ngizwisisa ngokuthi uthando olumayelana labantu ababili. Owesifazana lowesidoda.
Alright. Mangozinziroga gogari kuti iye zvinoreva izvo kuti rudo ruri pakati pevanhu vaviri ari mukadzi nemurume. Tichiri ipapo, Leo, mufungiro wako, maonero ako, what are you thinking about the topic that we have today?
Mati love.
Love and positive sexual relationships.
Zvinenge zvinopindirana nezveku kuvaka mhuri.
Kuvaka mhuri. Mafungiro ako akanaka asi nasi since tine mazvikokota vedu tine nyanzvi yedu. Tatenda tikumbiro utibetsero patopic yedu yatinayo nasi. Make us understand what is love and positive sexual relationships.
Handisangu dictionary asi ndichaedza kutaura zvandinonzwisisa.
Ewane.
Right. Chitaura nezvemaenderano elove and come again, love and
positive sexual relationships.
Good. Tikatarisa chinonzi rudo. Tikatarisa chinonzi positive. Tikuedza kutaura kuti tsika nemagariro anoitira kuti nyaya dzekudanana dziendere mberi pasina mirizhonga. And then tichitarisa apa tinonge takutarisa maybe kudanana kwevanhu vechikuru kwekuti vanogona gwarimaina baba kana mukoma nemusikana vari kuedza kutsvaga pakuwanana. Saka tida kuedza kuona kuti magariro avo maenderano nerudo rwavo havashandise chisimba kana kuti havaite mhirizhonga pakati pavo, vanogona kunzwisisana nekuyanesana. Zvinoita kuti upenyu huendeke, vanhu vagara vakasununguka vachifara.
Aiwa mati, matibetsera sekutanga kwamaita mukati muchakokota pamunogona. Aiwa muri kutibetsera kuti tinyatso tive neruzivo tive nerudzidziso rwakadzama.
I hope chigaba chipere moto.
Ah, chimbova. Tichienda takadaro. Mungatibetsero here panonzi ipo. When it comes to love and positive sexual relationships, what does consent mean? Consent chi? Asi, muchiri kupafunga ipapo. Regedza indi tore nyaya, ndi mboikanda kuna Leo. Leo, mufungiro wako. When it comes to love and positive sexual relationships, what does consent mean?
Consent. Tingati ignorance.
Ignorance.
Yeah. Kutongo ignore. Kungo wa unari like absent-minded.
Ndileo. Nema fungiro wake. Kwanzi ignorance. Ko gugu. Upawaka nyara ipapo. Uru fungi. Consent chine ngechachi. Panota ugonezwe rudo and positive sexual relationships.
Mina ngabanye lukuti consent kucho ukuthi umuntu uyabe esevumile. Ukuthi behambele phambili ngokudlelwano obuyabe kukhona phakathi kwabo.
Alright. Ubudlelwano.
Yeah.
Alright. Liyamuzwa ukuku yayibeka padla lapha indaba uthi zichireva kuti vanhu vaviri vanenge vasvika pakuwirirana. Handizivi. Asi inini ndinongotenda kuti nhasi tine nyanzvi yedu iripo. Tatenda. Ndidzosera kwauri mubvunzo. Ndichiti, when it comes to love and positive sexual relationships, what does consent mean? Consent chii? I consent kuyini?
Right. Consent kana chingotaura in broader context to go to susu kuwirirana pane zvamuri kuita kubvumirana Leo kutongo uri kudzungaira.
Kukudzidza kuperi ndosakamboti angai kungidza kuti ignorance
ndizvozvo chaizvo. Yeah, kana chiti consent, we are saying that people have reached an agreement at whatever they want to do. And when it comes to sexual relationships, we believe that people should not force matters, and each partner should be able to say, yes, I'm ready and my mind is willing, emotionally, physically, and mentally prepared. So let me give an example. When you want, if you're a visitor at a place and you want a cup of tea, right? When someone is preparing the cup of tea, you can decide to say, no, I've changed my mind and long, I want the cup of tea. And after they've prepared the cup of tea, they cannot come and force you to drink the cup of tea. Yes. At the same time, apedza kuigadzira yaiswa pa table one bottle and each other. No gonna tea, I think let me now drink it. And then yapa muromo what on second thoughts, I think I'm feeling like I want sugar. And money I gonna kusumaka paka garoti, like and kunisin to mbengwazoni, auchada in the rock to akuda and water, auchada bozo to akuda sakare. Right, Tim Botri Araku Gazira tea ioyo and that person over war. Wari kugadzira tea ari pa table kana akagara pa chair, then obva akotsira, and then iye apedza kugadzira obva asvika kuna munhu akagadzira tea akotsira. That person cannot come and force a person akarara kuti anwe tea because haana kukonsenta kuti ndikuda kunwiswa ndakarara. Nyangwe ati ndikuda tea before, haana kuzokonsenta nekuti anga arara. Right, so consent comes in different forms and different formats, and the most interesting part about consent is it's about a person making a decision to say yes or no, and at any given time. And even if they say no, and you assume that they are saying, stop it, I like it, you are still expected not to force the matters. That's what
consent means. Achiti yes, yes, no, no.
Remember, sometimes ndinogona kuti no ndichismaila, and then kana ndikati no ndichismaila, that doesn't mean kuti zviri kundinakidza. So yes has to be a yes. It's a very difficult scenario in terms of our culture and tradition, especially when it comes to sexual matters, because women always make some decisions sometimes with very low tone voice and with a smile on their face and say, no, I don't like it. And at times some never say yes, but when it comes to consent, partners should just say yes or no, and no one should force the other opposite direction.
Leo.
Yeah.
Ndioka uri kuzwisisa? Ndioka uri kudzidza? Chii chakabata?
Ndekuti pekutangana ndakatorasika. Ndasada pavazotaura ndazonzwisisa kuti consent uzvinoda iwe wazviudza wave physically, mentally, emotionally, ready to say yes or no. Sando zvandabata izvo.
Ndozvabata. Hayo. Tinotenda mazvikokota vedu, varungotibetsero, varungotipa, varungotiita kuti tidzidze, tiwane kuziva, and to have the understanding and the importance of kuti consent chinhu chakakosha.
Sure.
Tanga tiri mudariro, Mega Mangozi Nzira, tanga tina mazvikokota vedu, Tatenda Songore, tina Leo, tina Gugu, neni zvagare mushamariri wenyu. Kumbi, patanga tichingo kurukura tichitaura about love and positive sexual relationships. Ndofunga madzidza zvizhinji muzvara nasi. Ngati sanganei muchirongwa chinotevera. Zvekare, tinokutendai nekuterera. Siyalibonga ngokulalela. Thank you for listening. Tisale kahle.
Siyalibonga ngokulalela kuhlelo. Vikela abantwana, vikela ikusasa. Lumbiko luwethulelwe lugatsha olubona ngemisebenzi lenhlalonhle kaZulu leUNICEF. Isekelwa ngemali yeChild Protection Fund phansi komkankaso weLivo Zimbabwe campaign. Asihlanganeni njalo.